Zara ya tiriri za mkoma jonga mudu nure wange district. Ndichi taura angu ndaka tarisa adu nure andino gara redete. Zara iliko hakuna mvura uswacha uchawe venika na ngombe wakaoma. Kana iyo mvura chaicha iyo kuma kumatime hakuna. Kana iko kwa ino baku zino kana baiva ni mbombi hakuna mvura kana chaicha iyo kunwa. Saja ilo chari chari kuti vanhu vakwanise kunge vachiri wana riri kuneta nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vatorima?
Vana vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira kana kuti vanenge vano hurema hwavanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa hurema hwakati. Saka ipapo vaifanirwa kuva considerate vanhu vesocial welfare because ndo so far bazi rasara rinogonakita sei rinogona kumiririra vanhu. Saka tatikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability. Asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Iyo zvinezvi food for work yanga isiko because still food for work ndingati yanga ichipiwa masimba nevanhu vesocial welfare because kudyawo kunenge kuchiita sei kunenge kuchibva kusocial welfare. Saka iyezvezvi food for work haiko food for work.
Ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage kuGMB uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari?
KuGMB hakutengwi chibage mukoma jonga. GMB inongofamba nenhetsoro yayo yekuti inoenda ichipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda paground yotaura kuti tinoda 70 years and above. Yotaura kuti tinoda vanhu vanourema unosanganisira kuti uri bofu, unosanganisira kutiwo pamedi wakaitawo imetsaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra.
Ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai?
Zvipfuwo iye zvinoizvi zvinotori pakatiomarara because kwakaoma. Iye zvinezvi zvichiri kungonongedzera bunde iroro rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima. Saka iye zvinezvi anything from the 10th of February chinda mberi I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga. Mvura inenge ichinaya izvezvi ndeya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because kwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuweji mvura yesuweji.